mangwanani akanaka vakereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi mana nevaviri
242
vamwe vanoti kusungwa kwamuzvare Henrietta Rushwaya kuchabudisa zvakawanda
kuchibva kwazouya zvakare World Food Program ichifacilitiwa nePlan International vakasiyiwa zvakare vagari veward 6 ne7 zviri kutaridza izvo kuti zvine chekuita nematongerwo enyika nekuti maawards aya ari maviri 6 and 7 chireds urban dziri kutungamirwa idzo nemacouncelors emdc
vamwe vagari vemuchiredzi vanoti vari kunyimwa rubatsiro rwezvekudya vachinzi vanogara mumawodhi ane makanzura emdc alliance iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro pavashanu vakashaya ava vatatu ndevekubhulawayo kwozoti masvingo umwe chete uye manikaland umwe chete nezuro vanhu vanoita makumi maviri nemanomwe 27 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vose vakabatwa nechirwere ichi munyika muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri neumwe 121 bhulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafa nechirwere ichi kwozouyawo manikaland ine vanhu makumi vaviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu nevatatu 8303 vapora munyika vachiitawo zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 7797 wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vanoti kusungwa nezuro kwemutungamiri wezimbabwe miners federation uye vakambotungamira zifa muzvare Henrietta Rushwaya vachiedza kubuditsa goridhe munyika zvisiri pamutemo mucherechedzo wekuti zviwanikwa zvenyika zviri kubudiswa sei munyika zviri kunze kwemutemo mapurisa akazivisa nezuro kuti muzvare Rushwaya vakasungwa nemhosva yekuedza kubuda munyika vachishandisa nhandare yerobert mugabe international airport muharare vachienda kudubai vaine goridhe rine uremu hwemakirogiramu matanhatu iro rinonzi rinokosha madhora ekuamerica zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu ane zvitanhatu zvemadhora $366,000 vasina kubhadhara mitero yose inodiwa muzvare Rushwaya vari kutarisirwa kumira pamberi pedare ramagistrate nhasi vachitongwa nemhosva yekutyora mutemo wecustoms and excise act Asi vama guu vanoti norondo ya muzare rushwaya ingoratatha kuti munhu asinei nechekuita nezvemigodhi saka vanhu vanofanirwa kujekeserwa kuti vakambowana sei mukana wekutungamira sangano rinoda zvezvicherwa iri. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Muzare yeyote mshukaya mungu atimuzi yate sekuti ndio wangawari pasenda pe na mungu wate eshi ya keti wai badara watambi webora mari kuti wajikiwe iwo wajikisa marimo unu zao ya hizi eshi ya keti skandal taka takatu shami sikuwa kunzwa kuti mungu wakataru anuzwa mikuwa akunzi ndiye mutunga miliwe Zimbabwe Miners Federation chekutanga anga asina kana chekuita nemaini haana kana mgodhi wakambourana haana ruzivo hwaanga inahwo nemaini saka zvaingoreva kuti kuapoindwa kwake kwanga kutori kutoti huri wakatoitwa ipapo saka hamukwanisi kutanga maonde pamupangara masfruits ecorruption hurumende yedu mbavha dzinopromotwa vanhu vasingateedzeri mutemo ndoo vakazara muhurumende vanopromotwa vanhu vanofanira kunge vari muzvigaro izvozvo havapiwoni kana iyoyo saka zvinongoonesa kuti Zimbabwe tine mari inokwanisa kuti nyika ino ipundutswe asi mari iyoyo iri kufidha dzimwe nyika hamino kuti tiri vanhu vakaita sei asi zvaitwa narushwaya asi rinyeka zvinongoratidza kuti ndozviri kuitika munyika hamino kuti abatwose
tingaona here paine vamwe vangatorwawo nemapurisa vachiferefetwa panyaya iyoyi
vanhu vachakwanisa kuti vazopedzisere vasungwa vanhu vasunga hiri yetashwaya nechikonzero chekuti pane manews stories ari muherald pane mapictures anoonesa izvi minister of mines vachipa maaward kuna Henrietta Rushwaya ne the person weku United Arab Emirates waataura iye waari kunzi ataura kuti ndiye anga amutuma munhuye tine mafoto anoratidza kuti minister of mines vanozivana nemunhu iyeye tinoona mafoto zvekare amai Rushwaya vachimhoresana napresident saka ndinofunga kuti nyaya iyi haina kwainoenda ichangotaurwa taurwa iko zvino izvo inenge yamushishi kuti vanhu vakwanise kudzimura moto iwoyo asi handifunge kuti zvinhu zvaanga achiita anga achiita ariega aiwa anga atotuma nesindicate nekateo rinenge ramutuma chienda kunotengesa hazvina kuti anga handasina zvinhu izvi takaapirwa madiamonds ari worth many billions akanotengeserwa kuDubai
tingaona here iwo muzvare Rushwaya vachimiswa pamberi pematare vamaguru
vachamiswa pamberi pematare nekuti doketi yatovhurwa inonzi standard procedure kana pavhurwa doketi munhu anofanira kuenda pamberi pedare asi zvinoitira muZimbabwe ndezvekuti dzimwe nguva munhu anosara kumhanyira pamberi pedare anenge asootochenjwa kudare asi pari zvino pari kutopikwa pemiti yekuti Rushwaya azomuke mangwana aakunzi iyi anga atori nepemiti yekutengesa goridhe saka kubva pari zvino kuenda mberi ndiri kuona vamwe vanhu vanenge vabata mahosipaiti vachiedza kuzimura moto uyu saka kunomira kwake pamberi pekare achakwanisa kuzopomerwa kamhosva kasina nebasa rese asi mhosva hombe iri yekuti vanhu vari kubira nyika vanofanira kukandwa mutorongo kwemakore mazhinji
avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunhare pamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vekudhorobha reChiredzi vanyorera gwaro renyunyuto kuhurumende vachichema-chema kuti vari kusarudzwa muchirongwa chiri kubatsirwa vanhu nechikafu mumawodhi avo nekuti anonzi anotungamirirwa nemakanzura ebato rinopikisa reMDC Alliance. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Mutsamba yavakanyorera mudziti weChiredzi vaLove Motsema pamwe nemamwe mapazi ehurumende vagari vemawadzi anoti 6, 7, 18 vanoti havana chavari kuona pachirongwa ichi chiri kuitwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimiririra achitungamirirwa neWorld Food Programme. amai tinda ya andiro vemu ward 6 vanoti ivo pakanyora tsamba iyi nekuti chirongwa ichi chinofanira kubatsira vanhu vose vanotambura muchiredzi sinei nebato ravanodzigira
vagari vemuchiredzi eben ward 6 and 7 vari kuchema nechirongwa chakaitwa chokubatsira vanhu chakaitwa icho nutrition action in Zimbabwe mushure mekunge vasiwa vasina kupiwa worubatsiro kapiwa vamwe sezvakaitwa kune mamwe mawards kuchibva kwazouya zvakare World Food Program iri ikifacilitwa Plan International vakasiwa zvakare vagari veward 6 ne 7 zviri kutaridza izvo kuti zvine chekuita nematongerwo enyika nekuti mawards aya ari maviri 6 and 7 Chiredzi Urban dziri kutungamirwa idzo nemacouncillors eMDC saka inyaya yakashungurudza vagari zvikuru ndokubva vasvika pakuita chitendera chekunyora tsamba
chirongwa ichi chiri kubatsira vagari vemudhorobha rechiredzi nechikafu kunyanya vanotambura uye vakatadziswa mabasa avo nedenda recovid-19 vagari ava vari kupomera bato rezanupf mhosva yekupindira mumagoverwo echikafu vachiti vari kuudza mudzviti kuti avasiye pamhene kanzura weward 6 vamushingairi mushingairi veMDC Alliance vanoti havana chavari kuwana nenyaya dzezvematongerwo enyika
tine chichemo zvikuru nenyaya yeWorld Food Program iri kufacilitwa nePlan International the criteria vakashandisa kureta mawards inova iri iyo yatiri kuona kuti it is a political way of decampaigning maselected councillors MDC wards saka tiri kuti nyaya inofanira kuti readdress takanyora mapetition letters kuna DA tichigununʼuna tikaisa kuPlan International Plan International inoti zviri zvona DA necommitty yake DA anoti handisini saka we need this thing to be readdressed vanhu veruzhinji vawane rubatsiro sinzi mawadzi ose awa anga akaaffectwa necovid-19 saka DA necommitty yake anofanira kusunungura varege kupinza politics muchirongwa cheWorld Food Program aid inorata vazhinji vararame
asi vachisema varamba mashoko aya vachiti hurumende haipindi zvematongerwo enyika asi kuti yakaita ongororo ikaona mawadzi ane vanhu vanotambura zvakanyanya vakatanga kubatsira iwayo
inonzi district judge relief committee ndeyekurenga mawards zvichienderana nekunetseka kwaanoita saka kana donor achiuya anouya achitanga kupa chikafu to the most vulnerable ward and the most vulnerable person in that ward coincidentally ndinonzi vanhu vachiti takada kusarudzwa nemhaka kuti makandlers ariko eopposition asizvo coincidence yacho inotevera kuti havako kumberi kweranking kana takaita ranking yedu asi kana chikafu chazowanda chaigona kungosvika ikoko and ndinogamuchirazve kuti
izvi zvatsigirwa negurukota rebazi revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu munyika vamuzinafundo po mavhima vaudza studio 7 parunhare kuti hurumende iri kushanda nemasangano anobatsira vanhu munyika zvakanaka pasina kuita zvematongerwo enyika uye vanotarisira kuti kana pane nyunyuto dzakadaro masangano aya achasvitsa zvichemo zvavo kuhofisi kwavo dambudziko racho rogadziriswa mutauriri wezanupf masvingo varonald ndava varamba zvose izvi vachiti mhosva yavari kupomerwa ndeyemanyepo
nyaya yeward 6 8 and 18 Chiredzi West constituency iri kunzi makandela ikoko ari kuti takasiyiwa kunyorwa pachikafu chewfp nekuda kwokuti DA akanzi asanyora vanhu veikoko nemusangano wezanu chandoda kubudisa pachanzi kuti musangano wezanupf haupindire mashandiro emadhipatimend ana DA nevanhu vekuwelfare ndo vanoita maassessments atingati muchirungu maneed assessments izvo zvokuti zanupf haakuwandawo zvako nokuseri kwechimunwe zvavanhu vashayawo nyaya
asi kanzurawo at 18 wemdc alliance vagilbert kutubuki vanoti nhengo dzimwe dzezanupf dzakatobuda pamavhidhiyo dzichipika kuti vemdc alliance havazofi vakawana chikafu mudunhu rechiredzi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muwfp muzvare adriana borland vati vari kuferefeta nyaya iyi nevashandi vavo vemuchiredzi nekudaro vanoda nguva yakawanda kuti vakwanise kutipa divi ravo ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba
Paramende ye America kana kuti Senate yavota mangwanani ano 52-48 kuti amai Amy Coney Barrett vave mutongi wedare guru re Supreme Court ye America. Justice Barrett vari kutora chinzvimbo chakasiyiwa na Justice Ruth Bader Ginsburg avo vakashaya mwedzi wapfuura. Amai Barrett vane makore makumi mana nemasere uye vakadomwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachinzi vane pfungwa dzinoenderana nebato reRepublican Party. Vebato reDemocratic Party vange vasingadi amai Barrett vachiti vachabatsira kubviswa kweimwe mitemo inochengetedza kodzero dzevanhukadzi. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti judge vedare rehigh court vakambomiswa basa judge Erica Ndewere vakasvitsa nyaya yavo kudare repamusoro vachirwisa Judicial Services Commission mukukurudzira kwayo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaupe chikwata chekuvaongorora, asi vanonzi vabva vachinja moyo vakarega kuenda mberi nenyaya iyi. Chronicle rinoti hurumende yapinza basa varayiridzi vanoita zviuru zvishanu nemazana matatu senzira yekuti muzvikoro muitwe social distancing panguva ino yecoronavirus. Mudaily News mune nyaya yavamunangagwa vachiti zvirango zviri kuvhiringa ruzhinji rwevanhu vachizvienzanisa nezvombo zvinouraya vanhu vazhinji nguva imwe chete. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Botswana asi ndinorwadziwa kuti maticha mari yavo haisifadzi, uye murume wangu nevana vangu vose vanoshanda kuchiticha, asi zvinondirwadza ndezvekuti iye zvino murume wangu akuita sokuti mufudzi wemombe. Zvisinei, ini ndiri muvhoteri weZANPF chaizvo, ruoko rwangu harunambovhera rwakambozvotera MDC. Asi fungisisa kuti uchasvika kupi ukaona vamwe vanhu vako vakaita sesu tichinge chitambura seizvozvo.
Mangwanani mangwanani akanaka vashamari vestudio 7. Ndiri kutaura ndiri kuno kuGeorge Western Cape. Ndiri kutaura pamusoro peavo vakanyepera kuva dhoktawo kupapa reinyatwa. Uyo ngasatambopuwa bhero nokuti aichatisingazivi chokuti akauraya vanhu vangani kana kuti akakanganisa upenyu hwevanhu vangani achinyepera udhokta iye pasina zvaanoziva. Iyo ngaatogara mvhiri kuvharirwa chaiko.
Ndoitwa Nyarara Zvironzo ndichibva kuChipingo. Tiri panyaya yamunangagwa naMugabe, vanhu vasataura zvinhu zvisizvo. Mugabe unga ari munhu ari nani kudani Munangagwa. Munangagwa hapana kana chinhu chaakaita kubva paapinda. Chaakaita kubva paapinda kuuraya upenyu hwevanhu, mahuman rights evanhu ukaawisa hapasisini. Democracy pana ukataura chinhu chiri straight chiri right unonzi watuka, unonzi wanyomba. Ukaona president akumira pamberi pevanhu achiparidza chivhura vhesi achikonivheta vhesi riri mubhaibheri, haukambi kuti azokuchaiwo munhu. Handisi kuti ndomutyi, ina handimutyi, ndimunhu wamwari, ndimunhu wamwari, ina handityi, handityi zvisisi.
Akadii henyu pastudio 7 vanhu wenyu. Wamunangarwa kana wakundikana ungawangotaurauti wakundikana. Zuro ndizuro waichichamisa ndiye ari kukonzeresa kuti zvinhu zviume munyika. Nyamusi wakati Mugabe ndiye ari kukonzeresa yakasiya vhoronga nyika. Nyamusi wakuti zvemasangisheni ndiwo akonzeresa kudai. Zvino toziwa zvipi, tozwa zvipi ruzhinji rweZimbabwe? Zvizvarwa zveZimbabwe kotosuwa zvipiko? Nhasi ngeichi, mangwana ngeicho, kusvira mangwana ngeicho, munhu buda pachena kuti ndakundikana, kwete kungojamba jamba. Taura chokwadi munhu chinhu zvandikuta wedu wei, mopedza moti zvinhu zvakagadzikana munyika. Apa muri kurowa wanhu, muchikwadza wanhu, muchisunga wanhu asina mhosva, muchii? wanoshaya nekwe kufarira muchengo wasunga wachigara majeri wamunanga kumusadaro so
masanction ngaabviswe ngozi kana imi muchiti masanction haasi kuafekita mwana wemuzimbabwe ndinokupai example yababa pamba baba vakanzi havachabvumirwa kupiwa chikafu kana neworld vision kana negovernment murikufunga kuti vana avo vanorarama nei why mimi maona kuti masanction aya haasi kuafekita vana vezimbabwe chingoabvisai right toona kuti chii chichazotora nzvimbo nepamberi apo unlike kuti mungoramba muchiti masanction haasi kuafekita vana haasi kuafekita vana ari kutotiuraya nenzara tikutotadza kushanda zvakanaka nenhau yemasanction iwayo because hatingaendi tese kuamerica hatingaendi tese kubritain hatingaendi tese kana kupi kwatinokumbira mari tobva tati nyika yese toenda ikoko no kunoenda vatungamiri ivavo vamakaisa masanction acho ivavo ndo vanofanira kunokumbira something kana kubatsirwa manje mukati imimi masanction hatisi kubvisa kune vanobatsirwa vacho vatinotungamirirwa navo tinozorarama sei musaitawo kunge vana vadiki vanhu vemdc chinjai vaitirenyuwo sekutaura kwamunoita pfungwa dzenyu ngadzidzoke zvakanaka vanhu yamdc alliance please matiuraya muzimbabwe
ini zvinondishamisa kuti unoti zimbabwe under sanction masanction akati nevanhu vakatemerwa mumba munhu akarumwa nenyoka zvoti mbasi yarumwa nenyoka kwete masanctions ana vanhu vakatemerwa masanctions aya chaisati one chipinda pano vatemerwa masanctions aiwa zvisiri papa hatipo asi kuti tiripo pakutaura kuti ngavatedzere zvinodiwa nemutemo zvinoita kuti zvinhu zvifambe kubvisa rega kuuraya vanhu rega kuuva vanhu worega kuzonyira kodzero dzevanhu woita zvinodiwa zvakangawirirana zvakakataura chiatanga pinda pachigaro zvekutanzi zimbabwe under sanctions aiwa masanctions asi vatiu zvasadza tichiguta zvo hatambari kuchemanzara isu 1 2 hatimachi samaona bla yakuaita vanhu 14 bla yakuaita vanhu 14 vakupinda mugala kuzi vanhu 14 vantu vakaita zvotomanikidzwa isu hatina kuenda kuda kuti isu hationi asinazatiuti hatifekita izvozvo saka aiwa aiwa taniaita nazvo izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai. Muri yeZimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm manirwano. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pekuparara kwechirwere cheCOVID-19 icho chabata vanhu vanodarika zviuru zvisere nemazana maviri nemakumi manomwe 8,270. Tichange tichiongorora zvekare nyaya yesarudzo dzekutsvaga mutungamiriri wenyika dziri kuitwa muAmerica svondo rinouya. Muri yeZimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa. Na8pm manerwano
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica America ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika zvondo rinouya musi wa3 mbudzi nhasi tinoenda mberi nekutaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri muAmerica pamusoro pesarudzo idzi pari zvino vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi matanhatu nemaviri evanhu vakatovhota musarudzo iyi uye zviri kutarisirwa kuti kuzosvika pazuva rekuvhota nemusi wechipiri svondo rinouya mamiriyoni zana evanhu vanenge vatovhota izvi hazvisati zvamboitika uye zvinonzi zviri kukonzerwa nechido chevanhu kuti mazwi avo anzwikwe chizvarwa chezimbabwe chinogara muwashington dc dr frederick machekano vanoti vazhinji vatotangawo kuvhota muguta iri uye zvinoratidza kuti vachavhota gore rino vachapfuura vemamwe makore tabvunza dr machekano kuti chii chavari kuona musarudzo iyi chiri kunyanya kuvakashamadza
tikati zvinhu chanoita kushamisa zvataona ndezvokuti vanhu vakawanda vaita iyaya vanoti end voting vari kuenda kunovhota kudarikidza mao makore ose avanosi open up for end voting vanhu vazhinji vanowanzomirira kuti izvo election day voenda kunovhota asi pari zvino tiriona kuti ruzhinji rwasumukira kuti rwoende runo ita sarudzo dzavo
munofunga kuti izvi zviri kukonzerwa nei gore rinoi
chikonzero zvinogona kunge zvakati wandei chekutanga ndechekuti vanhu vamwe vanoda kuti vakurumidze kuenda kunovhota kusati kwanyanya kuzara kuitira kupreventa covid tingangoti vamwe pamwe ndo angangova mafungiro avo koita vamwe vaya vanotya kuti vakada kumirira mazuva ekupedzisira sarudzo yavo inogona kusazodii kusazoverekwa vari kuda kunyatsomeka shuwa kuti ivo vhoti yavo yadi yataura and I think chimwewo chinonyanya kuda chinoita kuti vanhu vaende kunovhota vanhu havasi kunyanya kufara nokuti vari pane zvakawanda zvakasitiitika saka pangangodaro paine ruzhinji rwuri kuda kuchinja zvunhu saka vanhu ivavo vanhu vari kusumuka kuti vaende kunovhota
munoona sekuti vanhu vari kuona mutsauko pavaviri ava here
handinoona sokuti vanhu mutsauko vari kuona kune vatingangoti zvedu vaya vanogara vakangotsigira bato ravo kana kuti munhu wavo irrespective yokuti zvii zvaataura kana kuti zvii zvaari kupromisa kuti achaita kune vanhu vakadaro vanenge vachiva kumativi maviri iwayo asi kwozoita vamwe vanhu vaya vanoita evaluate independently kuona kuti munhu uyu zvaari kutaura zviri kuenderana nezvatinowirirana nazvo here kana kuti kwete havo tinoona kuti vanhu paivavo pari zvino vane decisions dzavo ndichitarisa pane debate rapfuura iro ndakaona vanhu vachibvunzwa vanga vaudzwa kuzoteerera debate pacnn vachibvunzwa kuti imi manga musina kuva decided mava pakadii and ndingangoti almost 7 pavanhu nokakwari 12 here kana I think about 7 vakasimudza maoko vachiti ha tameka decision after the debate
kana tichienzanisa namamwe makore apfuura aya mamiriro akaita zvinhu iko zvino izvi anojekesa here kuti vanhu vangada kuinda kudivi ripi
kune mapolos ari kuitwa ava vanenge vachivereka vachibvunza vanhu kuti iwe divi rawakamirira nderepi tinoona vabiden vari pamberi kumapolos akati wandei kune mamwe mastate aya avanenge vachiti mabattle grounds anowanzokwikwidza iye ndiwayo ndo anowanzodecida tinoona zve zvakare vabiden varivo vanhu vari kurerekera kuna vabiden tinofunga vatrump vanongova ne pamwe mastate iwayo anga achinzi nde anodecida nonga vavaine 2 states here oro so vabiden vari kumaseven saka ndoona sekuti kana zvinhu zvikaramba zvakadaro mapols anenge achiitwa achi mesha kuti vanhu vakarerekera kupi tinoona sekuti zvinhu zvingangochinja vabiden vakapita
avo vange vari chizvaro chezimbabwe chinogara muwashington dc dr Roderick Machekano vari parunhare nestudio 7 anobva kuna Effort Mujuru Magaviro sezvo nguva yedu yapera tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242 vamwe vanoti kusungwa kwamuzvari Henrietta Rushwaya kuchabudisa zvakawanda tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka